Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhura kubvumbi 27, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanopona kubva muchirwere checoronavirus.
Zvelockdown izvi zvinokonzeresa kufunganya kwakanyanya. Ndava seni ndinorarama nelife yekutengesa-tengesawo ndichihodha-hodha. Izvezvi ratoparara.
Vana chiremba voyambira kuti kufungisisa nezvechirwere checoronavirus kunogona kupa kuti vanhu varware nepfungwa.
Torarama sei, topa vana chii, zvikoro zvichivhugwa, mene gora zvichavhugwa iro, stiri vanhu vachangoda mari dzavo dzeschool fees, rendi inenge ichikamwa, but pandanchiraramira ndipapa, kwakunzibva uende kwaunoenda, ndoendepi kwandoenda, dei vatitsvakira pekuti vatize.
Vanhu vochema-chema nokuputirwa misika yavo nekanzuro yegweru zvichitevera chisungo chedare remakurukota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti vanhu vashanu munyika vapora zvachose kubva kuchirwere checoronavirus kusanganisira vasousa kudya vakamboita hurukuro neStudio 7. Vasakudya, mudzimai wavo nevana vaviri ndo vainge vabatwa nechirwere checoronavirus kumashonaland east uye bazi rezveutano rinotiwo mudunhu iri mune vanhu vana vapora kunyange risiri kuda kuvadoma nemazita. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vachiri 31 uye vamwe vana vakashaya. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vaudzawo bepanhau reHerald kuti vatumira chikwata kumhondorongezi mushure mekunge vanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus mudunhu iri uye munhu mumwe chete achishaya asi pasingazivikanwe kuti chirwere ichi chakabva kupi. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vafa nechirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazana mana ane 23 kana kuti 1423. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 31 uye vapora vanodarika zviuru zvipfumbamwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika 2,000,000 nezviuru 500,000 kana kuti 2.9 million. Vanhu vafa vave kudarika zviuru 200,000 kana kuti 200,000 pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru 50. Vamwe vagari vemugweru vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari kushora danho rakatorwa nedare remakurukota rekuti mimwe misika yavo iputswe zvikuru iri kunzi iri kungonyuka. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vekanzuro yeguta regweru vamukira kunadzurudza panzvimbo dzakasiyana-siyana dzange dzine misika uye vamwe vanotengesa vashoma vange vachipedzisa kututa zvinhu zvavo kubva panzvimbo idzi zvichitevera chiga chekuti nzvimbo idzi dzipunzwe. Mumwe wevatengesi ava vaSylvester Mawedzere avo vativa nemakore anopfuura 16 vachitengesa pamusika wekudzanai vati danho iri ravasiya vasina kana nezano rekuti vanorarama sei.
Ipapa pandobata tichitoti tokwanisawo kuwana ndaramo nekuchengetedza mhuri dzedu asi iko zvino nezvaitwa izvi pane patoshata pfungwa yavapindwa nayo Atisi kuziwa kuti pfungwa rudzi. Iko zvino kuti ndichizova ndichachengeta vana sei hanimbozivi.
Muzvare mirira ichipako, vati vanobvumawo kuti pavange vachitengesera pane tsvina yakawanda zvekuti izvi zvinogona kubatsira kukonzera zvirwere. Asi vati dai kanzuro yavawanira pamwe pekutengesera nekukasika.
Chigwere hatirambi kuti chigwere chiriko asi vangoriga zvinhu zvedu zviripo panzvimbo. Takatichengeta mapaleti edu pari. Ike ndondoloja one room indesa svika ndesa mapaleti pai ndesa masonga zvozvangu zvandotengesa ndezvisa pai one room. Landlord wangu ndoti kudii. Torarama sei? Topa vana chii? Zvikoro chivhugwa hamene goraji chavhugwa iro. Siti vanga chingoda mari dzavo dzechi school fees rendi ndenge chikamwa bhati pandachiraramira ndipapa kwakunzibva uende kwaunoenda. Ndoende ipi kwandoenda. Ndeva titsvakira pekuti vatise.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations Vawisbon Malaya vati danho rakatorwa nehurumende iri rinoratidza kusave nehanya neupenyu hwevanhu sezvo veruzhinji vari kurarama nekuzviitira mabasa avo pachavo.
Vanhu vanga vagara vari kudzimba nekuda kwecoronavirus havana chikafu. Pavanotengesera vopwanyirwazve. Utungamiri hunenge uchida kuti vanhu vararama sei chokwadi.
Taedza kunzwa kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yanga isingabatiki. Ukuwo gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vati basa remakanzuru rekuvaka zvivakwa zvakafanira zvekuti vanotengesa vawane pekutengesera pakanaka pane utsanana. Vati hurumende inogona kubatsira makanzuru nenzira dzekuti awane mari. Meyo weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, vati makanzuro ari kutevedzera chiga chehurumende sezvakafanira. Vatiwo hurumende yakavimbisa kubatsira makanzuro kugadziridza nzvimbo dzekuti vanotengesa ava vatengesere.
Seguta, hatina mari yekugadzira misika iyi yatati tibvise, asi hurumende yakativimbisa kuti ichatibatsira kuti tikwanise kuita renovations anoenderana nezvatoda kuti tiachieve senyika. Uyewo kuti guta redu rigogara riri clean. So naizvozvo kana renovations achinge apera, vanhu vose vakaitwa affected vachadzoka zvakare munzvimbo dzavo dzinenge dzarinovhetwa.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu nebudiriro uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vati danho rakatorwa nehurumende iri harifambirane nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachakunda vatiwo danho iri harienderani nedonzvo rekuendesa masimba kumatunhu, vachitiwo izvi zvinoratidza pachena kuti makanzuro haana masimba.
Malocal governments anofanirwa kuva nesimba rokutora matanho okuchengetedza vanhu munzvimbo dzavagere. Saka tikazoona kuti malocal governments aya akutumwa nehurumende kuti putsaivozve panotengesera vangana, zvinotoreva izvo kuti iwo haana simba.
Makanzuro emaguta nemadhorobha akasiyana-siyana ari pakati pekutevedzera chiga chakapiwa nehurumende ichi chekuponza misika iri munzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti hurumende yanonoka kutumira mari yayakavavimbisa kuti vava neraramo munguva yelockdown iyo yakawedzerwa nevhiki mbiri idzo dzatove pedyo nekupera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya izere.
Hurumende yakaparura chirongwa chekubatsira vanhu munyika mose nemari yekuti vararame, kunyanya avo vairarama nekutengesa vasingasakwanisi kuita mabasa avo neurongwa hwavapo hwekuti vanhu vagare mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vachitaura neStudio 7, vagari vazhinji vairarama nekutengesa vanoti vakanyoresa mazita avo pachikamu chekutanga chekudzi vagare mudzimba kwemavhiki matatu vachinzi vachapiwa mari inosvika madhora $200 emabhodhi pamunhu, asi hapana chavati vawana. Amai Sungano Zarebwa naShe vanoti mazuva ekugara mudzimba akatosvika pakuwedzera nemamwe mavhiki maviri asi chabuda hapana.
Tashungurudzwa nelockdown. Nyaya huru ndeyezhara. Apa takanyogwa mari tichinzi mari dzerelief mazita akaenda kare. Hapana chatakawana, mari hadzisi kuuya. Nokumbirawo vanhu budisa maridzi kuti zvokwadi tatambura.
Amai Judas Vanda vanotiwo nyaya yenzara yabata vagari vakawanda kunyanya vari pamudya ndigere, nekudaro vanokurudzira hurumende kupa vanhu mari ine chimbi chimbi.
Tiri masenior citizens hatichashandi, tinorarama nezvimapensions zvatinopiwa zvisingakwani kutenga kana saga reupfu. Asi pari zvino takamirira mari iyoyo kana kuti rubatsiro irworwo rwatanga tanzi tichapiwa. after kunyorwa mazita. Nanasi hatisati tawana rubatsiro rwacho.
Vamwewo vanoti zvaiwana ngwarati pakunonoka kuuya kwemari iyi vachiti vainyora vaita chizivano uye zvematongerwo enyika vachinyora vebato rimwe chete mamwe achisiyiwa. Valoid mufudzi vekwamupandawana kwagutu vari kupomera ZANU-PF mhosva yekunyoresa mazita vachisiya vemamwe mapato anopikisa nekudaro vanoti vanofara zvikuru kana mari iyi isiri kuuya. Mukuru webasa musangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSED vawadzai mangoma vanoti hurumende inofanira kupa nhengo dzavo mari iyi nekukasika nekuti nguva yacho yarebesa.
Tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion informal traders munguva yelockdown yatiri.
Mutauriri wekomiti yecovid-19 task force mudunhu remasvingo varogers iri mai vanoti vanhu vakanyorwa zvakanaka pasina rusarura rwezvematongerwo enyika uye mari iyi yava pedyo kuuya.
Programu yekubatsira vanhu vari kuneseka nechikafu mudzimba iripo nguva yelockdown inoiyi. Programu iyoyi yakatotanga kune mamwe maguta haisi kuno kumasvingo tee tichiri kukombaira mabhuku edu, asi mabhuku edu ain order, saka taakuchimirira disbursement yemari inokwanisa kungoitika any moment. Mumasvingo town mega 3786 wakarejestwa, kwagutuwo 767 wakatorejestwa, Chiredziwo ine 1235 wari registered. Saka iwava vakatomirira kuti wanga vachibatsira yekubatsira vanhu vari kushushikana iripo iri kuenderera mberi. Hurumende haina kukanganwa, inawo vanhu iwavo.
Zvichakadaro, vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vave kutyira kubata chirwere checovid-19 mushure mekupedza mazuva maviri vasina mvura mudzimba dzavo. Kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kugara vachigeza maoko nguva zhinji. Asi vagari venzvimbo dzakaita serunyarara West, KNP, Sisk, Rodin nedzimwe dzakadaro vave kubatira hura maoko sezvo vava kubuda panze pedzimba dzavo vachisangana neveruzhinji kuzvibhorani. Meya weguta remasvingo Kansela Colin Maboke vati pane mapaipi akadhuka kunopombwa mvura kudhamu remutirikwi uye vashandi vavo vari mubishi kugadzisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 remasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vemasangano emachechi nevemabhizimusi muManicaland nezuro vakarerutsira vanhu vakwegura, vakaremara uye vari mumajeri nekuvapa zvekudya nezvimwe zvekushandisa apo vakawanda vakatarisana nenzara inotyisa yakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekurwisa chirwere checoronavirus. Mutoro wedu enhau Loida Moyong anotipa nyaya inotevera.
VaIsaubwe rinofa vekambani Access to Finance pamwe chete neFeed the Million vanoti vakasendeka mari ine chitsama yekuti vabatsire vanotambura kumativi mane enyika, zvikuru vatana nevakaremara, kunyanya panguva ino yelockdown, vachiti vakabatsira vamwe kuveku Victoria Falls, Masvingo, Bulawayo neEpworth.
So program iyi yatiri kuti Feed the Million takaisa marino kwanisa kuita $200,000 tichivavarira zvikuru kuti tisvitse chikafu nezvinobatsira kunyanyisa kuvana zvichinyanya vanogara nechigwere vatana nemadzimai makuru anochengeta mhuri dzakakura.
Vakwegura ava nevakaremara vakawana upfu mafuta ekubikisa, binzi, furau, tsvigiri, sipo, munyu, mupunga nezvekushandisa pakutevera kwemadzimai, maheu nezvimwewo. Vatendai Mazuru mumwe vakawana rubatsiro rwechikafu.
Zvekudya zvazvisisi kukumba nekuti vamwe vedu vane madisabilities vairarama nenyaya yekudini ekwenokumbira mastreets. Izvozvi zvinenyaya yelockdown zvinhu havisi kufamba zvakanaka, kuna vanhu vari kufamba.
Mumwe mugari wemumusha wesa kubva kwamutare vapangana chitiyo vanoti vanofara nerubatsiro rwauya panguva ino, vazhinji vavo vevakaremara vari kutadza kunopema muguta nekuda kwelockdown.
Nguva ino yecoronavirus zvino hazvina kutimirira zvakanaka nokuti kurarama kwedu kunge tiri panzvimbo yakaunganiwa tichikumbirawo tichipindawo mumisika umu tichitsvaga tsvaga, asi panguva ino tisina vanotibatsira kudai zvinhu zvinenge zvakatiomera. Asi ndoda kutenda magurupu mairi awabatana ukaisa muono pamwe chete ukatitsvagirawo zvinhu zvawatitsvagira zvokutipa, tinotenda chaizvo nezvawatiitira.
mukuru wesangano reCaritas iro rinoshanda rakazvimirira roga asi riri pasi pechechi yeRoma, vanhamo inesu hondo yomoto vanoti vakasarudza vanhu vanokodzera kuwana rubatsiro vachidyidzana nevakuru vemamwe machechi akasiyana siyana.
Tsara kwatakaita mabeneficiaries edu takashandisa machurches. Hatina kuti isusi wa Catholic Church, but hatina kuti tichasara maCatholic Church. So in order to avoid that segregation, taka taura nema priests kana ma pastors ema different churches kusanganisira vema apostoli, majekenisheni, United Methodist, Anglican Church, UCCZ, there is also this the Salvation Army. Ndo vakaunza malisti pamwechete. Saka kushanda kwa takaita ikuku kwa kaita kutitaridze kutizu. Kana tishita basara mwari hatitare kuti uyu anobva kuchechi ipi, uyu anobva kuchechi ipi.
Mumwe mukuru wemwe chechi Johani wechishanu ya Afrika nesangano rake reruveneko rwenyenyedzi trust vaende by mukururu vabatsirawo vasungwa vemutare prison farm uye mutare remand prison nekubvisira vamwe vavo mari yechibatiso yekuti vagone kutongwa vachibva kudzimba dzavo uye nekupa vari kupika mujeri chikafu.
Andina kuenda kufarm prison chete ndakatenda parimand ndikanobhadharira mabhero avanhu kuti vasaite tichichengetedza inonzi social distance yaye.
Bishop wechechi Roma mudunhu remanical nevapo Horan vakatenda rubatsiro rwakapiwa vanhu vakakurudzira vemakambani mamwe kuti vabatane nevamwe uye hurumende kuderedza dambudziko rekushiya chekudya panguva ino yelockdown. Bishop Horan vakakurudzira kunamatira nyika uye pasi rose kuti denda reCOVID-19 ripere. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Vechidiki vebato reZANU-PF muHarare vari kugadzira mishonga inouraya utachiwana kana kuti sanitizers pamwe nezvekuvharisa miromo kana kuti masks. Mukubatsira kwavo hurumende mukudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzeresa COVID-19. Mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti chirongwa ichi chakabudirira kuburikidza nemari yakawanikwa nevechidiki ava kubva kuEmpower Bank. VaMugwadi vanoti zvinhu izvi zvichapiwa kune mwana weZimbabwe wese zvisinei nekuti ndewebato rezvematongerwo enyika ripi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hazvisi zvinhu zvingakatyamadza kuti vechidiki veZANU-PF vari kuita basa iri, nokuti musangano weZANU-PF kubudikidza kunyanyanya nechitepo School of Ideology vanodzidziswa yatinoti patriotism, kuda nyika yako zvisinei nekuti iri kumatambudziko kana kuti haisi matambudziko, munhu unongofanira kuda nyika yavo. Ndokusaka tiri kusapota uye nokunzwa kufara nedonzo ratora vechidiki tichiti iro richabatsira hurumende, richabatsira zvekare vanhu vemuZimbabwe, richabatsira zvekare munhu wese ari muZimbabwe. Nenhau yekuti masanitizer mazhinji tatichawana kune dzimwe nyika tichidoneterwa, asi ivo vauyawo nedonzo rokuti ngatichigadziraiwo toga tichishandisa mari uye nezviwanikwa zvatinazvo muno munyika muno sevana vakasumudzirwa nemusangano. Zvigadzirwa izvi hazvisi kutengeswa nekuti.
Zvigadzirwa izvi zviri kutengeswa here vaMugwadi?
Zvigadzirwa izvi hazvisi kutengeswa nekuti vana veZANU-PF vakaona ivo kuti nguva ino haisi nguva yekutsvaka mari, asi kuti inguva yekuti umwe noumwe aise ruoko rwake pakurwisana nedambudziko recoronavirus. Ndokusaka umwe noumwe ari kutora chidhinha chake achikandawo paisa vamwe vachibatsirana nedonzo ririkutungamirirwa nemutungamiri wenyika vaMunangagwa kuti tirwise chirwere cheCOVID-19.
Ndiani achabatsirwa nerubatsiro urwu?
Tichitevedzera donzo remutungamiriri wenyika rakabara vakaparura pakurwisana nechirwere ichi, vanotaura ivo vaMunangagwa kuti chirwere cheCOVID-19 hachitarise kuti uyu ndiani kana kuti uyu ndiani, chinongobata munhu wese. Saka nokudaro rubatsiro urwu harusi kupuwa vematongerwo enyika, huri kupuwa munhu wese pajekerere.
Ava vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vechidiki verimwe remapato anopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanotiwo vari kuita zvakasiyana-siyana mukudzidzisa veruzhinji pamusoro pedambudziko recoronavirus. Munyori muboka revechidiki mudunhu reHarare vaDanford Ngadzore vanove zvakare kansela weWard 16 vanoti nengo dzavo dziri kushanda nevezvitoro pamwe nevemapoka akasiyana-siyana mukuona kuti vanhu vose vanenge vachienda makaunganwa vane mamaski uye vari kuchenesa maoko avo nemasanitaiza. Vanhu vagawo vari kuramba vachifa muAfghanistan uye vanodarika mazana mashanu vakafa mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino ra2020. Kunyange hazvo America yakanyorerana chibvumirano cherunyararo nechikwata cheTaliban. Nyaya yekufa kwevanhu iyi iri mugwaro raburiswa neUnited Nations nhasi. Gwaro iri rinoratidzawo kuti vana vadiki 150 vakafa mukati memwedzi mitatu yegore rino. United Nations yakurudzira Taliban, ISIS nevanotsigira hurumende kuti vambomira kurwisana kuti vakwanise kukunda chirwere checoronavirus. Magavhuna ematunhu akawanda muAmerica atarisana nenguva yakaoma zvikuru nenyaya yekuti vovhura mabhizimusi here kana kuti kwete, sezvo upfumi hwenyika waderera zvakanyanya munguva iyo vari kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Mamwe matunhu atanga kutendedza vanhu kudzokera kumabasa zvishoma nezvishoma, uye matunhu akawanda mumavhiki anotevera ari kutarisirwawo kutanga urongwa humwe chetehwo. Chipangamazano chemuzinda weWhite House vaKevin Hassett vanoti kuvharwa kwemabhizimusi kwasiya vakawanda vasina mabasa, uye kuri kuvhiringidza nyaya dzezveupfumi zvatidzamboonekwa munhoroondo yeAmerica. Nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vasafungisisa zvakanyanya panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checovid-19, icho chakonzera kuti nyika zhinji dzivharwe kusanganisira Zimbabwe, vachiti vanhu vanogona kuzotambura nechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Michelle Chirima avo vairarama nekunotenga zvinhu kuSouth Africa vachizotengesa muno, vanoti mari yavo yese yavanga vakaunganidza yava kupera vachitengera mhuri yavo zvekudya zuva nezuva.
Zvelockdown izvi zvinokonzeresa kufunganya kwakanyanya. Ndava seni ndinorarama nelife yekutengesa tengesawo ndichihodha hodha. Izvezvi ratoparara ende ramangwana racho ndinoona iri mhere, nokuti mari yese maprofits yese takangoperera mukutenga chikafu pamba. Uye kurwadza kwazvo, haukwanise kana kushanyira hama kana shamwari. Zvinhu zvinoshungurudza ndava kumwe anenge achitorwara, mumwe anenge achidawo heupu yako, asi haukwanise kuendako kunomuona nokuti zvanzi garai pamba.
Mumwe mushandi pane imwe kambani muHarare vaTalent Bachi vanoti kunyange zvazvo zvakakosha kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi nekugara mumba, vanoti vanonetsekana zvikuru kuti kambani yavo ichavapa muhoro here panguva ino vasiri kushanda.
Kana ndiri seni ndinofunga kuti kuvana nyashandiro vachakwanisa here kutipa mari muhoro yedu panguva idzodzi dzenge tisingashandi. Ndinofungawo kuti kokurunzi zvichida yapera korona iyoyi, makambani achakwanisa here kuramba aine vanhu vakawanda vavakange vakaemploya. Saka zvese izvozvo zvinounza kunetsekana kwepfungwa.
Vamwe amai vangoda kuzivikanwa nezita rekuti Masibanda vaudza Studio 7 kuti kusaziya zvichaitika mune ramangwana zvovatambudza mupfungwa.
Mazuva ekutanga ndakanga ndichingoti ehe ndizvozvo tinofanira kunge tiri mumba, but now ndakuona kusagadzikana kwemafungiro angu yatingati anxiety. Kubasa takatanga tichinzi madays mashoma, iye zvino takutoona kuti hatichatoendi kubasa. Saka tichitarisa nemagariro edu munyika nekushaya kwatinoita muno muZimbabwe, ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, ndakutotyira kuti saka tichaguma tavapapi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vaIgnatius Murambidzi, uyewo vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association of Mental Health, vanoti utano hwepfungwa hunogona kukanganisika panguva dzakadai nekuda kwekutya pamwe nekufungisisa.
Utano hwepfungwa hunogona kukanganisika chose nekuda kwechirwere nechirwere ichi uye denda iri zvinokonzerwa nekutya, dzimwe nguva nekuva nemibvunzo yakanyanyisa yaunenge usina mhinduro pamusoro payo, uyewo nekuda kwehurwere ungagona hwabata mudikani wako kana nekuda kwekushayiwa chekubata kana chekudya, nekuda kwemarestrictions ariko akaita selockdown.
Izvi zvatsigirwa nemwe nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera, vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa. VaMadzorera vayamberawo kuti vanhu vasapedza nguva yakawanda vachiona kana kuteerera nhau dzezvekufa kuri kuita vanhu nechirwere ichi.
Tanyanya kugara paTV muchiona news, zvinodepressa izvozvo. Zvipe nguva yekuona TV nekuenda pasocial media. Kuda 1 hour pazuva, kuti 1 hour ndiyo yandichapedza ndiri paTV ndichiverengawo WhatsApp yangu neFacebook. Zvatokwana ovhara, uenda unoita zvimwe. Ndoda kuti izvo ndikurudzire kuti kana ukaona kuti izvo pfungwa dzako hadzichanyanya kutora zvakanaka, ukurumidze kutsvaga rubatsiro kubva kumachiremba, kubva kumaclinic and so forth, ubatsirwe nguva iripo. Chekupedzisira chandoda kukurudzira ndechekuti tsvaga information yako pamusoro pecovid-19 kubva kumasources akanaka ari official.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano vaPaul Chinakidzwa vakaudza vatori venhau pane umwe musangano wakaitwa pamadande mudande kuti apo nyika iri mushishi mekurwisa COVID-19, bazi ravo riri kushanda nemasangano akasiyana-siyana vane unyanzvi munyaya dzezvechirwere chepfungwa kuti vabatsire veruzhinji nezvavangaita kudzivirira zvirwere zvepfungwa panguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzedu dzemutambo, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvikwata zvemunyika nezvekunze, zvokuti vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira ZIFA kuti itsvage rubatsiro kubva kuFIFA kuti ibatsire zvikwata zvemunyika zvinorarama nemari dzinobhadharwa nevatsigiri vemutambo wenhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mitambo yakawanda kusanganisira nhabvu yambomira kutambwa pasi rose nekuda kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Izvi zvabva zvaomera zvikwata zvakawanda zvekuti magweta eFIFA mwedzi wapera akaita musangano wekuedza kuona kuti angabatsire sei zvikwata nevatambi vatarisana nedambudziko rekushomeka kwemari uku. Asi zvimwe zvikwata hazvisi kumirira FIFA sezvo zvakaita hurukuro nevatambi zvikatenderana kudzikisa mari yavanotambiriswa zvinove zvakaitwa nechikwata cheLeeds kuEngland. KoFrance zvikwata zvakaita seMarseille neLyon zvakashandisa mitemo yenyika yevanhu vanenge vasingashande kuti vapihwe imwe mari nehurumende. Barcelona yekuSpain yakati yainge yodzikisa mari inotambiriswa vatambi. Chikwata cheFC Sion chekuSwitzerland chakatodzinga vashandi vapfumbamwe mushure mekunge varamba kudzikisirwa mari yavanotambira. MuZimbabwe kumiswa kwemitambo kwave kuomera zvikwata zvakawanda. Izvi zvave kupa vamwe vatsigiri venhabvu kuti vati mari yakapiwa ZIFA neFIFA inosvika iyo zviuru mazana mashanu zvemadhora kuti ibatsirikane ipihwewo zvimwe zvikwata sematauriro emumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMatipa Masauso.
Mari inofanira kuti yakauya ibenefit yemaplayers.
Asi mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela vanoti mari iyi haisi yekubatsira zvikwata kana vatambi varohwa necoronavirus, asi kuti yekushandiswa neZIFA mukuita basa ravo panguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa matanho ekurwisana pamwe nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.